Good evening, Zimbabwe. Welcome to your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, April 3, 2018. I'm your host, Ntungamile Nkomo, and tonight we are doing some reality check with a very basic question. Has your life changed for the better since President Emmerson Mnangagwa came into office? Yes? No? Let's get connected on WhatsApp. And the number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct on 202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Ndebele, at VOA Shona, and at VOA Live Talk. And of course, as you'd know by now, we are streaming live on our three websites, voashona.com, voaindebele.com, as well as on voazimbabwe.com. When he came into office last November, President Emmerson Mnangagwa promised to fix Zimbabwe's economy and create jobs. He said he was particularly worried about the plight of young people roaming the streets without employment. 4 months down the line, we are asking if he has lived up to his promises. Have you seen any positive changes in your life as a result of the president's efforts? That's the million-dollar question we are asking tonight, and we really want to hear from you. So get on WhatsApp or on our Facebook platforms. And again, the numbers are 202-619-2077 or text us on 202-465-0318. That's also our WhatsApp number. That's our program tonight. Crew, let's get connected. The program is yours. Lichona njani mthwakazi omuhle ikudibana kuhlelo lwenu, uhlelo lwabasakhulayo, The Connection. Lamhlanje silibuza umbuzo omqoka obalulekileyo mpela njalo oqakathekileyo. Lizakhumbula ukubana ubaba uMnangagwa, upresident phela umongameli tawutuna, ungene embusweni ngoNovember kulandela ukuhluthunelwa intambo kukamongameli Mugabe Libutho. Uthe ngena uMnangagwa wathembisa ukulungisisa umnotho welizwe, wathi ukhathazekile kakhulu ngokusilela kwemsebenzi ikakhulu kwabasakhulayo. Nanku batshona, abaningi batshona bezula ngamadolobho, abanye ngabathengisa imbhida ngamavenda, abanye sebeyisigebengu ngoba kabalayo imsebenzi, bazama ukuzikhusela. Uthembisile-ke ukuthi uzosebenza kanzima ethuthukise impilo yamahlabezulu, ethuthukise impilo yabasakhulayo. Umbuzo esiwubuzayo namhlanje oqakathekileyo ngothi, selokhe ethethe intambo zombuso uMnangagwa, njengomuntu osakhulayo, kule nguquko yini osuyibonile empilweni yakho? Kulobubelo yini osobuthe baba khona ongathi hayi impela ububelo lobu, ubungcono lobu buvele kumizamo kababa uMnangagwa eyokuvuselela umnotho welizwe. Ndonyaya yatri kukurukurane zvayo panapa hama dzangu. Nasi tiri kubvunza mubvunzo wekuti pane shanduko muupenyu hwako here yawati waona kubvira vaEmmerson Mnangagwa vachiva mutungamiri wenyika mumwedzi waNovemba. Vakavimbisa kuti vachashanda nesimba kumusidzira upfumi hwenyika uyezve kuita mabasa kuitira kuti vechidiki zvikuru sei vawane mabasa vagone kushanda vasimudzire upenyu hwavo. Saka ndomvunzo atiri kubvunza nhasi kuti pane shanduko here yakanaka yamati maona. And joining us now is our first caller. Good evening, Mtereri. Hello, Mtereri.
Hello, Magadi.
Tripo Magadi.
Hello. Tripo Magadi.
Zita Hanzi Moito Anijia.
Zita Moito Anijia.
Oh, Edmo Chimanda. Watibata uri kupi mwana mai?
South Africa.
South Africa. Akamira sei malevu zigoko? Ko kuZimbabwe kwacho ikoko pane shanduko yakanaka yamati maona here? Aha, asi ndeipi shanduko ya makanga makatarisira pakaburitswa hurumende yavamugami?
Zvikava takatarisirawo kuti zvimwe kana maindastiri achavhurwawo mari ichawanikwawo tichiendawo kumabasa tombomirawo zvatiri kuita zvekuita zvekungotengesa tengesa izvi.
Aha, saka pari zvino muri kuti zvese izvo hamusati mazviona?
Zvese hapana chatichamboitwa, takangoindikirwa kuti zvichanaka but hatizivi kuti zvichanaka handiti ndezvacho dzakatopfuura kudhara.
Eya, 100 days dzakatopfuura kudhara. Asi kuvhota makanyoresa?
Ye, takanyoresa.
Aha, saka matumirira zuva resarudzo?
Takangomirira zuva resarudzo kuti tichende kunogadzira zvinhu zvacho.
Aha, asi pane vamwe vakamukoma Edmore vari kuti haiwa vamunangagwa vari kugona zvikuru, vari kugonesa kutaura zvino chipatapata, vari kumhanya vari kuenda uko neuko. Nhasi kutaura kuno vari kuChina, vari kutsvagawo mari yekumusidzira upfumi uyezve vari kukoka vemabhizinesi kuti vauye kuZimbabwe. Naizvozvo vatsigirwa vamunangagwa vari kuti haiwa vari kugona zvikuru nekuti vemabhizinesi ekune dzimwe nyika dzacho vari kuvimbisa kuti vachauya kuZimbabwe uye vachauya nemainvestments anosvika mabhiriyoni nemabhiriyoni.
Kurumbidzana zvinhu zvinofanira kunyorwa pasi zvicharwa nemateti vanhu pedzira kuti izvii izvo zvakazvine chisungu. Pane kurumbidza kutingoti tiri kuuya tiri kuuya vanouya riri?
Haiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Edmore.
Tinotendawo studio session.
Aha, Edmore lo usitshayele eseSouth Africa uthi akukho okuhle osokuguqule impilo yakhe asekubonile kuvela kuhulumende omutsha kumbe kumongameli Emmerson Mnangagwa. Usitshayele ucingo kweleSouth Africa kodwa uthi wapalisela ukuvota ngaleyo ndlela, uthi ulethemba lokubana lubuya ukhetho uzavota kube le nguquko kuhulumende ayikhangeleleyo. Silomunye njalo umlaleli uWise. Mkoma Wise Makadi. Halo Mkoma Wise.
Hello.
Makadi Mkoma wangu.
Ndivara Makadi wewe.
Aiwa tiri bo. Kuri sei kwamuri?
Hakuna kuchenewa vadi kwenyiko.
Nani, ngodaro daro mdara. Anzi, anzi, chero zvazvaita bhurugwa rebenzi. Mhm, mainzwa nyairi mugango, pane shanduko yakanaka yamati maona here.
Ndinanya kupanga kuti pazi chizvi ndakupapatira pamukati.
Saka mvunzo mukuru atiri kubvunza nhasi ndewekuti kubva vaEmerson Mnangagwa pavakapinda muhofisi muna November gore rapfuura vakavimbisa kuti vachashanda nesimba kuti vamusidzire upfumi uyezve vechidiki vawane mabasa. Saka tiubvunza mvunzo wekuti pane shanduko yakanaka here yamati maona muupenyu hwenyu?
Pari zvino nekutaura kune kuchizviitwa kunzi apa padai hatiri kuona chokwadi kana kuti purufu yekuti ndo zvabuda chaizvo chaizvo kuti zvabuda ndezvibvo. Purufu haisati yanyatso kuoneka.
Saka muri kuti hapana zvavati vaita vaMnangagwa?
Hapana zvavati vaita zvokuti tigone kuti tasununguka mabasa acho vechidika mawanda mari yenyika yakushanda sei hazvina zvati zvanyatso kujeka.
Hongo, mari ichiri kushayikwa kumabhanga, mabasa acho ari kushomeka, asi vamwe vari kuti vaMnangagwa vari kurwisana neuori uyezve nyaya yemapurisa yekushungurudzwa kwevanhu nemapurisa yanani. Handizvo here izvozvo?
Ya, izvo zvinofamba saizvozvo, ipapo ndingatenderana napo. Asi hazvisizvo zvinoita kuti tigone kuva tichishandidzana zvakanaka zvokuti tigone kuva nemabasa kana kuti vadiki vechidiki vashandi vagone kubatsira vabereki. Ndechokwadi tinenge chanzira kuti chive chiripo. Vechidiki vakawana mabasa, vabereki vakura, zvinoita kuti nyika igone kusimukira.
Saka ndeipi shanduko yamuri kutarisira mukoma Wise? VaMnangagwa kana vakaterera pari zvino? Ndinoziva kuti vanhu veZANU PF, vanhu vehurumende vakawandisa vanoterera nepfenyu reStudio 7.
Ini kurudziro yandingavapa kuti vaite pari zvino munyika yeZimbabwe, ngavagone kuti makambani makuru akavharwa ashande zvakaita seGMB inyatso kushanda, vanorima vanyatso kurima, GMB ikashanda vechidiki vanowana mabasa. Tozotarisa kune mazvaita kana kuti CSC ivhure vechibasa nevakadzidza variko vari madegree maboiler maker ariko, zvakaita vana steel makers vakavhura vechidiki vanowana mabasa. Kana vawana mabasa nevanenge vasinawo kudzidza zvakanyanya vanowana mabasa kubva kune vakadzidza ivavo.
Aha, aiwa tinotenda mukoma Wise. Asi makanyoresa yenyu kuvhota?
Hongu.
Aha, saka matomirira zuva resarudzo?
Tatomirira zuva resarudzo kuti tichondoisa X.
Aha, aiwa tinotenda mukoma Wise, tichasangana ikoko kubalot box.
Aiwa tinotenda.
Aha, siyabonga ke Wise Mundoko kuti laye kuti hayi akula into ebambekayo enhle esiyenzakele empilweni yakhe. Silomunye njalo umlaleli uCharles Manyepa. Kunjani mnumzana Charles?
Ngibona baba ninjani?
Hayi siyaphila. Kunjani lapho khona?
Hayi, lapha sikhona siyaphila baba, nethi nje ukusogola nje njengabantwana basekhaya, nethi nje sikhalela nje ukuthi uhulumeni ingathi sewunamalanga amaningi ahlela esitulweni kodwa akukho ugcukuko aluyenzile ma.
Kuyini kahle kahle okukhangeleleyo Charles, inguquko bani ofuna ibe khona?
Njengawubona ukuthi i-100 days seyindlulile, at least bekumele ingaba sokune-something yana basenzile ukubonisa ukuthi itemba lizoba khona ukuthi something kuyatshintsha.
Okufana lani le misebenzi, into ezinjalo?
Ya, imisebenzi njalo wabona amakampani at least ingaba kuvuliwa amakampani ambalwa ukuthi abantu at least bakhona kusizakala wabo. especially ngingale ezentilo wabona manje uyahluleka uhulumeni ukuthi anakekele abantu abagulayo ngakakhona ukuthi abandele abasebenzi behulumeni so itembazi kumna ku-ED ngathi alikho kithi at least masingatshintsha i-leadership ngibona ngathi kungcono
kodwa omunye Charles engathi sesimbonile umnankagwa equma amaribhoni emakampanini athize avulayo ngingambona last week bequma irobho iribhoni kwenye inkampani elungisa uchago amayogadi lento ezinjalo ama you know ama-products ochago siyambona manje uyagijima uyale lale namhla sikhuluma use-China uzama ukuhuga abamabhizinesi kubakhombisa ukuthi buyani ngapha eZimbabwe umbiko wakhe lapha yakhona uthi iZimbabwe ivulekile kwabo somabhizimusi ngeke sithi imizamo emihle yini yona leyo ayenzayo
yena imizamo ikhona ngoba njengayena oza ufisa ukuthi maybe angathola abalandeli abamubalwa ngoba yena uyakambena ngoba njengabangakamvoteli as long uma bangamvotela mina ngibona ukuthi ukhona ushintsho abangaluyenza ngoba vele uyazi ukuthi umntwana wenyoka yenyoka
aha wabhalisa yini ukuze uvote Charles
kubhalisa ngibhalisa ngoba ngila e-South Africa wabona at least uma bangathi abantu base-diaspora kumele bavote singakujabulela
Charles sungicasule too much man indaba ungabhalisanga
ngisendlelini yokuthi ngiye khona ekhaya ngoba nami mhlawumbe ivote yami e-1 izenza ukuthi i-leadership ishintshe yabo
ya kumele uyabhalisa ngoba lusavuliwe uhlelo uyahamba ekhaya kungabi kahle kahle
Egweru,
ufika ubuza abanye kompani ukuthi ama-ofisi e-ZEC, e-Zimbabwe Electoral Commission, atholakala ngapi konapha egweru baza kulayela uhambe uyebhalisa. Ngoba, nxa ungasabhalisanga, kungawina umnankagwa, wena ubungamsekeli, akumelanga ukhale. Nxa ungamsekeli, o-Chamisa, engawina, ungabhalisanga akumelanga ukhale engawina umakhuphe ungabhalisanga ungavotanga njalo akumelanga ukhale angithi kunjalo
kunjalo baba neti umuntu mangaba ngethuba lokuthi ayobhalisa kuvota njengeinyanga yakho nengathi sisekudeni inyana mhlawumbe ivoti yomuntu omu-1 uma yababili izakhona ukuthi itshintshe i-leadership mhlawumbe kona kubona umzamo we-MDC ukuthi naye izoyenzela nabantwana baseZimbabwe
hayi inyanga ayikho ekudeni Charles ngoba uyazi abadala bathi imbila yaswela umsila ngokulayezela ikulayezela okwenzayo ungami until the last minute ngoba luzosuka luvalwe uhlelo lokhu ungabhalisanga so thola ithuba nje uphuthume uyebhalisa ngoba sebabhalisa abaningi sokusele nje abambalwa abagoqela wena
kunjalo baba sizenza njalo
aha siyabonga Charles ngokungena kuhle
kubonga mina ukuthi nami ngibe uhlelo ngene kule hlelo le-Life Talk Studio 7 baba
uyangari mtereri Charles Manyepanzi ndiri ku South Africa asi ndinobvanga kugweru ari kutiwo hapana shanduko yati awona yegutsa ruzhinji saka nazomubvunza kuti zvino muchichema nekuti hapana shanduko yamati maona mukoma Charles kunyoresa kuvhota makanyoresa here zvikanzi kwete ndikati indava zvikanzi ndichanyoresa saka nati aiwa manyai mukoma Charles muno nyoresa kugweru kwamunobva ikoko nekuti chirongwa chichakavhura vanhu vachiri kunyoresa asi apana nguva yakawanda chirongwa ichocho chakusvika kwamvura yacheka makumbo saka vasati vanyoresa manyai munonyoresa that's what we are discussing tonight so far we are getting callers who are saying they haven't realized any positive change or development in their lives since President Emmerson Mnangagwa took office. But the ball is in everyone's court. Like I said to the previous listener, you can't just complain about a situation that you personally can change. Politicians are put into office by the people. You, the listener, us, the people, the electorate, we are the ones who put politicians into office. And when we feel that we are shortchanged, they are not living up to our expectations, it is our duty to remove them from the office that we put them into in the first place. So it's really important to vote. Tine mumwe mtererizwe kare ndofunga ni mkoma Elijah. Sinus, mkoma Sinus. Madi mkoma wangu?
Kasimba, magadi wakuru wangu.
Wakuru ndimi.
Kutenda ine chiro wachenja kanaka kudai.
Nesu tinomu tendai mkoma Sinus nekuterera nepfinyuro ndenyu.
Ya chati kudango taura deshe kuone sana choko adichi jiripo ndeze kuti kubapa pinda wa munanga kwa isuwe chidika kuti kiti chine tachata wana hapana chati kuona kwa wari ndeshe kuti kikungona wa ine baederi ya wari kungonyora sifumarani kwa baederi kudao ndere nyika inoro umwe mwarari panika hapana kana chumwechete kisu zimuno mtaundi chikuto taza kana kumahorde ya tina kuinda kunona wabere nekuno atengera oza vanoda nekuda kuti mari yacho kwanga kusina kubengi kwacho rutu kavata pa queue unofuma uchipuwa $10 kana $5 kana kunzi yapera wakutosvika pamusoro webengi kumabasa kwacho hakuna vamwe mabasa atinosenza vamwe vari kunze kwenyika ikoko vakatumidzira mari dzavo ukaenda kuti une unonzi hakuna mari.
Aha, asi kana pasina shanduko yavapo mukoma Sinus, sei pane vamwe vechidiki vari kuti pamberi naED, pamberi navamunangagwa, vamunangagwa ndichavavhotera musarudzo dzinotera.
Zvazvinoita baba ndezvekuti kwaimbwa vasiniri musi umwe uye chechipiri ndechekuti dauri panyika nderekuti kune vakatopfuwirwa. Vanoita sekunge vamwe vakatodya mbuya chaiyo vanoti kana zvakaoma anaitoona sezvakanaka ichokwadi ndechekuti vana vemuzimbabwe vane zvitupa vakadzidza mabasa vazhinji vangoma vedha nemahundi tiri kuitwa hapana.
Saka matibata muri kupi kwenyika?
Isu tiritori muHarare macho takatodedzera kuti hatina kwatinoinda tinotogara muno tatoinda kurufu.
Aha, saka muri kuchema chema nenyaya yemabasa hamuzi kushanda muri kurarama sei?
Pamwe pacho tichadzamara taakutosecha muhomwe bhozi basa acho hakuna katinogosenza basa racho riri kupi tangosarirwa nemabasa kuendesa mutauni kana ukapotawo to vamwe vaakutoita vachinopa zvibagi vamwe nevamwe vachitoya vachitengesa nekugocha mutauni kunge vahodha nzira yekutsvaka kuriritira mhuri but zvino hapana zviri kufamba.
Kusecha muhomwe munorumwa nenyoka mukoma Sinus, pane dzimwe dzakarumwa nenyoka pambare ipapo dzada kusecha homwe yechemberi.
Saka zvinotota nhai baba bhozi vamunangagwa chandiri kungoonai ndechekuti vari kungofamba vakapirira hameno kuda munoti skavha here kana kuti itambo zvokuti pamwe pacho tichatozongoti mukuru ari kufamba ka paaingodzaka paiapo tikaona vatozvisungira bhozi pamwe istiresi hatitanzwisisi bhozi hapana kana wani chavakwanisa kuburisa.
Aha, hanzi navachamisa ichando chekutya machinja.
Aiwa tachatiri kutoona ndichotonzwira tsitsi machinja acho bhozi yezvino mazanupf acho bhozi yezvino bhaibheri rakaa vakanyora bhaibheri remaagirimendi nenyika dzese chasara vachadzamara vanyorerana napopo hatizi kuti vachada kunyorerana noungwani bhozi kwavari kungonyora kuri kunyorwa mape kuitwa nemapepa iwaya hapana.
Aiwa, tinotenda mukoma Sinus. Asi makanyoresa henyu kuvota.
Aiwa, hatikutonovhota dambudziko rangu kura ndere vari kumarana ava vari kutichamisa naana kupava. Ndokanganisa hatichazivi zvavarida kuti toindepi. Taifunga kuti vachayanana kuti tiinde mberi bhozi. Mutsindo wechinja wanga watonzikwa kusvika vamunangagwa vanga vachitoondawo navo ndoo vavapfekedza sikavha.
Vari kupedzera tsvimbo makunguva.
Zviri kutinetsa manje kuti vakomana vacho ava vari kungopesana pesana vachingotukana vana guti naana kupe naana chamisa vacho. Dai vachingotiudza chekuti totarisa kupi kuitira kuti zvinhu zvitimirire zvakanaka.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongo amukoma Sinus.
Maita henyu.
Aha, yeye vakhuluma balalele Sinus. Chiremba uSanders Tinta eseHarare uti hayi la yakukho asekubonile okuhle. Ukhala njalo ngencaba ngxoza eku MDCT uthi ukucabana kukamakhuphelo Chamisa osokwenze baba mpaxambili. MDCT Chamisa MDCT makhuphe. Uyakhala ngani uSinus Chiremba uti ngabe liyakhulumelana likhumisane umlota libuyelelane lihambe phambili lilibumba. Si ye phambili ngohlelo sithathe umlaleli uElijah Jansa. Kunjani Elijah? Tiribom komangu makadi. Kuri bostering matibata muri kupi? Akamira sei malevels?
Malevels ari low.
Very low.
Yeah, because the bags are bags in door make it my conduct and the other was under the steering. So I have what even
my conduct and do no battle. My marigam go.
Yeah, but in the other, the steering, the other driver, but I have what even.
Aha, Saga Panasandu Yakanaka Madmaon.
Ah, Panas of a book there, I had to go, but I was out there.
Ishanduko chai chai amanga magatari sirande ipi. Aha, asi vamunangagwa vacho vari kuedzawo vagomana. Kutaura zvino handiti vari kuchaina. Mari mwezuro wakabva futi uko hameno kupi kwa wakanga vaenda. Vari kumhanya mhanya chipata pata nyika dzese idzi. Vari kutsvagawo vemabhizinesi kuti vauye kuZimbabwe vazobatsira kumusidzira upfumi hwenyika. Saka zvinodiwa apa ibhazi nyuwani kana kutotsvaga makanika. Aha, kunyoresa kuvhota makanyoresa henyu asi.
Hapana chekuvhota, tiri ready.
Matomira msuwe sarutu. Aha. Ayo watino tenda nekupina mchirongo wa mkoma Elijah. Aha. Mu Elijah uSanders Tuma ese Harare. Lae njenga bala lila banengi. Bati. Kula lutho olubambekayo oluhle asebelubonile luvela kuhulumende kababa uMnangagwa. Abasanda sichuma umsakazo ngowe studio 7 uhlelo The Connection. Angazi singaba silo mlaleli yini ecingweni. Yebo silo mlaleli tina vakambuke makadi enyu vakambuke.
Ngiyaphila ngiyakhuluma Ntunga.
Okay, sorry Shiwa. Usithintunga phi?
Hayi, angikhulumi ngisegoli baba.
Oh, semzansi. Aw ngehlupho zabo madikizela Mandela shu.
Ah konke kunesikhatsi sako ntungu yakwazi sempilweni.
Na khona kunjalo indlela yethu sonke.
Eh ha umuntu nomunye usilindile.
Uyizwile indaba. Kukhona okuhle osukubonile.
Ngizwile ntunga lokho kufana nomuntu othi khona abiza abantu angusilima. Eh nampuphu yokubaphekela. Yasizwile indebele ngisiphile. Ya angusilima eh nampuphu yokubaphekela. Yinto enzakala eka.
Eh madod.
Eh kunzima mpela angali ukuthi uzama ukukhona kodwa ubuyela imphala khona nje ukwenziwa ngubhanda nophiri yakho sokuya kulelo tshintsha
manje kwenziweni gambuke
into yokuqala angithi umuntu usilima yabo sazulungiselele notshwala ukukhona nokudla ukukhona
ikakhulu utshwala lapha abadala phela babefuna ukusebenza besithi kha
angikuzwa kahle ntuba
ngithi ikakhulu utshwala amabele abadala phela babefuna ukugamula betikhambi njani
manje ke abazagamula babatikhangani ngoba kukho
neba kithi
uze kuqoqa kahle yena kaqala afake imali ezweni kuqala kube nemali yakhe ungabuloku ucela ukudla komakhelwane osithi mina isiphala sami singcwele
imali hey isikhwama zibhobokile zibhobokile gambuke ilizwe kalilamali okwasho imajayiva nawathi leli lizwe kalilamali ye kalilamali wayeqinisile akulamali ezimbabwe yikho nje egcwala indawo yonke siyalelale ezama ukucela ephethe ingcebetho
cela kodwa ke bese mbuza ntunga ukuthi akunamali ushota ngani njengayendoda ekhulele emathikiko laphana ushota ngani
ya yindaba enkulu khonapho lokuya eChina akwenzileyo siyazi kusaba usumgabela phana uzakhumbula hey babehlala bebhala mano o Herald o Chronicle ZBC kuthiwa basayina ama mega deals le China kodwa okwaphumayo asikakubonila namhlanje
that's why ngisithi khona kwazi ngokuphila ngubhanda nophiri uyakwenza akungeke kube khona
yebo bagithi
uyangizwa ntunga
hayi ngiyakuzwa gambuke
so kodwa thina amandla kankulu ukuthi kube nomuntu uzakuchaphisela olulwandle lo
kodwa ukubhalisela ukuvota wabhalisa
ngisaya bengakalithola ithuka ntunga
hayi mdlobo wami ubungahambangati ekhaya ngo-December
hayi zange ngihambe
hayi hamba phela kathesi uyebhalisa
anizahamba mtakababa
yazi ukuthi bathi ohulumende ababi bakhethwa ngabantu abangavotiyo
hayi liqiniso lela limbulala umuntu plus
hayi siyabonga gambuke ongena kuhlela
okay ngiyabonga nami ntunga
aha siyabonga gambuke ti okay akube njalo lakuwe tiende remberi nechirongwa chedu tina mkoma Pearson parunare makadi mkoma wangu mkoma Pearson alo mtereri mkoma Pearson muripo parunare
Tiripo pakati zenu.
Aiwa tiripo kana muchifarao.
Aiwa tiripo guys.
Mati bata muri kupi?
Tiripo.
Muri papi?
Tiripo.
Aha, tipe ofungwa zenyu mainzwa nyairi mugango nasi.
Ya, na utainzwa.
Aha. Saka pane zvamati maona here zvinomufadza zvinonwisa mvura zvati zvaitwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa. Alo mkoma Pearson. And in Neurombo, I think we have some connection challenges with Mkwama Pearson there. But we will try to reach him again. Nare zedu ameno kuti dziri kufamba 1-1 nasi. Zimwe dziri kupinda asi quality yacho is a bit compromised. Vachangoti bata muchirongwa, chirongwa ndechenyu, The Connection chirongwa cheve chidiki, uyezve nepfenyuro ndeyenyu, imi, vatereri nepfenyuro ye Studio 7. Nasi, nyaya iri mugango, tiri kubvunza mubvunzo wakakosha zvikuru, wekuti pane shanduko yakanaka yamati maona here mupenyu hwenyu, kubvira mutungamiri mutswa wenyika. Va Emerson Mnangagwa pa vakatora masimba zvichitera kuvhutirwa simba na va, ne va mugavi nemauto muna November gore rapfura iyo umbuzo esingawo lamhlanje kwaba sanda sixhuma umsakazo wenu umsakazo we Studio 7 uhlelo kunguhlelo lobasakhulayo olwe The Connection. Sibuza umbuzo omqoka namhlanje othi gambe ekusukela ubaba Mnangagwa ethatha intambo zombuso nyakenye ngoNovember kukhona yini okuhle ongathi sokwenzakele empilweni yakho mhlawumbe phansi kokahulumende kamgabe ubungasebenzi ubuhawula uyiswela eyokugada umtshova mhlawumbe kathezi phansi kokahulumende kamnangagwa sokungcono mhlawumbe sulawo umsebenzi njengoba ethemisile phela ukuthi uzasebenza gadalala evuselele imisebenzi evuselele amankampani xa ukhona okuhle osokuthe kwenzakala kuwe akusitshayele ucingo kumbe usithumele WhatsApp kunombolo esithi 001-202-465-0318 kumbe usitshayele live and direct ku 001-202-619-2077. Sizakufaka ke emoyeni sixoxe sizwe ukuthi kukhona kumbe akukho okuhle osokuthe kwakwehlela kuvela as a direct result of uhulumende kababa Mnangagwa. Sithathe njalo omunye umlaleli ecingweni Timbotora Mtereri Mukuru we Studio 7 Donald Mamboma Mkoma Doni Muribo
Ndibo Muriseko Mkoma Mtunga
Hai watiribo kurisei kwa Muruko
Ngota tarikata Ngota tarikata tarikata ikuno
Mainzo nyairi mgango mkoma wangu
anyaenda inzwa mkuma haa kutawa shokwa nishayako hapana kana chaki wani chakati chawona hapana zilipo makumbo enyo uka mkuma kubasa wapinda 4 months za wapinda etu vano zimba hapana chakati chawona ngano za uzaru mbeta zimba kukope kubusiness za haa nungu wangano asini munga saru ngano wasi wakatofa
asimuru
hapana chati kuona shirita njibo
asimuru mwashari kweza uka mkuma doni andisho
munoona chinoitika ndechekuti mgoma kuvavanga nebasanoida pakutaura pakutaura kwavaku achinokuti hurumende haimbotionekwi sekuti haire kuona dzimwe nyika kuonekwa sekuti ingotaurakuti is open for business ngavabvisheka zvimutemo zvechivanubesei zvatoona kuti vazimbabwe vazvidira vanda kugadzira nyika kuti is open for business mitemo zvivanubesei uchiriko zvendisha ichiona baru kumbota sa makamba nane kashiyo tenchiwa kizi makamba na hiku shiyo kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak wakuda kana kubati kwa kuri gama elections kana kuri asa sisi mmoja na mmoja mahabana mahabana jipo
asim
wakuda kana kuri business ma business
asim temo acho indigenization iwo wakato uvandudza saka waku apply chete kunyadza na dzima minerals akaita se diamond na platinum asi hanzi na vamunangagwa mashoko andiri kutaurirwa nevanhu vakawanda kwese kwese kwandiri kuenda ndeyekuti hanzi vemabhizinesi vacho vanoda kumirira sarudzo vaone kuti dzichafambiswa sei vasati vauya kuZimbabwe.
Ndopanenyaya mukoma tinoedavamirire sarudzoziva kuti hurumende inozikamwa maitiro ayo kuti vanogona kungofunga vakachinja. Saka vanhu havana confidence, mainvestors havana confidence nehurumende yedu. Ndechokwadi vanogona kufuma voti waita bhizinesi rako nhasi mangwana wokuma voti tototora kana kuti unotanga semweyo jambanja kana hunde yeminda pamabhizinesi iwawo. Saka hapana munhu ayokuzviya neconfidence nehurumende yedu unless party was home yekuti yaonekwa yekutonziwa vanhu vaya vachinja. Zvinhu zvokuta vanhu mudomo mukoma mukoma wazari gregei ini vanhu vangu tinombovaona vari kwatinoshandako vane vachibvunza kuti saka nyika yenyuya ichitovaudza kuti hei mamboendawo mukaivhizita kuda tingagarawo zviri nani kana kuti denaiti makambani enyu vanotowaaru vachiti ha hurumende yenyuya ya haisiyo vanoziva vakuziva chakatangaeza mkuma zvavakaita pakutanga nezvakati munhu ane maaao vanoita zvavakaaa maweresechi saka munhu ea nemari mgomaka now aware kuti yacho hurumende iziva kana vachitodhilara yavanhu dhilara yavakangwara onris.
Aha, saka saka nyika yakufira zvitadzo zvava mugave apaka.
Kunyange naivo mukatisati vaona vanyanya vachinzi vanotrust nekuti munhu wakashandawo konrefu muhurumende yaikoni waivo vachizoona zvinhu zvichiitika zvichizvo. Saka hapana munhu angaenza kuva bofu rokuti ingatadza kuona kuti kubakwa kwezvo toda tinodiwa muZimbabwe kana mabhazi kwamunhenzva rapuwa dhiraivha wokwamhunga ka hazvingopiri achinja injini yekwamunhenzva ratrasta kwanoikwa bhazi rekwamunhenzva urongoramba achingoari kwamunhenzva ungoazingoti anakura munhenzva kuti dhiraivha wanga achidhiraivha ngazvinyaitaa bhazi kuti masiti yebhazi akadii injini yebhazi yakadii zvatinotarisa titarisi dhiraivha kuti dhiraivha nyangikavapo but bhazi yakadhakwa hazina musoro. Zimbabwe inew blood mukoma tinodiwa vanhu vane fiucha yenyika kuona kuti nyika new blood ndo rinodiwa muzimbabwe vanhu vane maideas nokuti vanhu ivavava ndo vakakonzeresa maproblem ndiaogoma kuti ikare mumasango dai. Saka handina pandakamboona pokuti problem inosorerwa nenjere dzakambokonzerera dambudziko irovo asi pandoda imwe idea inowana inouya nepfungwa nevanhu vanewana kwete same problem chimindset yakacreata problem igozinde chatova problem handioni kudero mukoma.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Don.
Open for business nzendo dzavo izvi dzine chokuita nokuda kubatibva pakupinda mumasimba kuti vawane kuningira kwete zvokuti chigoti business hakuna business inobva kuchina ngoma vakachera madiamond vakatopedza saka chii chavakabudisa kana rodhi 1 yavakagadzira mumanikaland kwavaichera kwamarange pane rodhi here 1 inonzi yakagadzirwa kumachainizi akanga achiita kuengini kana vendiri vaichera asina kana futi patakamboona pakanzi pakagadzirwa rodhi ani hayo nemachina kana dhamu rimwe rakavakwa nemachina saka imwe business rimwe ramoda kuita kana kuti investment yamoda kuita nemachina ipi imichingovaripo pamuluta vachiita kunyika kubavo hakuna mgoma china haina chainotibatsira ukama hwekuti hondo kana utanhuri hwekuti vanozotimirira kana kunoitwa masamit kuchiri G9 kwakuia hatizvi izvozvo mugoma
aiwa ndinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Donald. Aha, siyabonga lapo uDonald ucingo lwakhe ungani luya zama kancane amakakasi ekabambi kakuhle. Tenderemberi nechirongwa timbotora mumwe muteereri zvekare mukoma akudzidya madi mukoma wangu
makadiko mukoma
haiwa tiri bostereki kuri sei kwamuri
kwatiri kuri bho asi nongochemana munangarwa vamunangarwa kutaura chokwadi ka dai vanga rumwe munhu ka zvekutonga nyika pasina chavachagona munangarwa nokuti vapakapinda havana kana any change yavakaunza kuti vanhu vabve vata vamunangarwa vane hope yekuti nyika yaindire mberi saka even nyangwe akaenda kuma election nyangwe akawina kana kuluza anofanira kusiya because hapana kana MP ndiyakauyisa muno ndiyakauyisa iko zvino kusvika pati iko zvino
asi kana vakawina vanozosiya sei mugoma kudzitya
vanotongofanira kutongosiya just kusira kana vavechidika ava nekuti taneta
vechidiki vezanu PF zvakare
aiwa ipapo manje vanenge vakuchiwo kufanira kuona vanofanira kuziva kuti vanhu ndo vanodi vanoita kuti vave pachigaro saka ivo vanofanira kudi kutora zvido zvevanhu kuti vadi vagadzise nyika
mutemo wezanu PF unoti chigaro chamambo chinoyera ndosaka chero youth league yacho ichitungamirwa nemunhu ane ma50 chakuti yes
but voice revanhu kando rinoita kuti nyika indire mberi kana ivanhu vachigunumurira president ka nyika ifambisa kana
tinotenda mukoma kudzitya makanyoresa kuvhota
takanyoresa kuvhota
neshamwari dzenyu dzese
takanyoresa kuvhota idokotenda kuti tapindawo muchirongwa chestudio 7 zvandandikatarisirawo
aiwa tinotenda Sterek saka mudzoke ka next time musawande
alright.
Okay, ukudzitya line njengabalaleli bestudio 7 abanengi uthi hayi akukho okuhle abangaba bethole imsebenzi phansi kukahulumende kababa uMnangagwa sicela lisitshayele ucingo bakithi ngoba asikamtholi othi uhulumende usengenzele okuhle impilo yami isiguqukile kancane njalo ngizamvotela uMnangagwa ukhetho oluzayo asikamtholi kodwa siyamdinga nxa lilalele bala leli be studio 7 abasekela ibala le ibandla lezanu PF ngiyazi libanengelelaleleyo lisithinte please licho ukubana ubaba uMnangagwa uselenzeleni silomunye njalo umlaleli ecingweni kunjani mlaleli wakadim tereri alo mlaleli mtereri we have lost that caller unfortunately but it's almost 10 minutes before the top of the hour and we are continuing our conversation tonight around the achievements made by President Emmerson Mnangagwa so far. He promised when he took office in November that he will work hard to revive the economy and improve the lives of millions and millions of Zimbabweans who are jobless. But as we are posing the question tonight, has your life changed for the better since the president came into office? The overwhelming response we are getting is not yet. A bold no, double N, a double capital N, rather, capital O. Tine mumwe mutereri zvekare parunhare mukoma Nyandoro. Makadi mukoma angu?
Ndipo makadiwo.
Aiwa tiri bho. Matibata muri kupi?
O ndiri kuno kusendinari kunonzi kumuzarabani bachitiri famu.
Kumuzarabani kwakamira sei ikoko?
Kuno kuri raiti zvako izvinzazvo akungotiomera omera ii mapuraizi ezvinhu zviri kungokwira mumashops purazi mapuraizi acho anenge ari matatu matatu swipe inenge ine puraizi yayo ari kutenga neeco cash inenge ine mapuraizi ayo kuwana mari tomubvisa ma30% kuti wane cash kuno kumuzarabani kunoko
inga hurumende yakambotaura kuti ichazvigadzirisa izvozvo kuti paite a flat pricing scheme kwete kuti ukauya nebhondi kunzi bhadhara $5 ukauya neUS dollar konzi badara $4 ukauya uchiswaipa konzi badara umwe mutengo zvekare vasati vazvigadzirisa
zvisati zvanyatsogadzirisika izvi zvinzvazvo kutongokwirawo jeiri zokuti izvozvi 2 kg rice togona kuitenga $2.40
yakakwira kubva papi
kubva kumadhora 8 kwayakambenge iri
ko upfumu uri kuubata nemari
upfu zvedu ngotiri mafama zvedu aupfu tinongonokoro mudura medu zvedu
okay
asiri kuita $6 mumashops
$6 10 kg
ehe
mabasa ari kuoneko here zviripo zvirongwa zvemabasa ikoko
mabasa isomboti sevanhu vari mumapurazi wezvedu tongokikirika kikika kuti maifodya kuti tigone kurarama mabasa chaivo hakuna kunoko
ko makatotengesa here goho renyu regore rino refodya
fodya hatisati tatengesa zvedu kungoti mvura yakatinonokei kuzouya izvosi kutopedzisewo ndikutopa bhani izvosi ndikutopisa bhani rangu rokupedzisira then ndozoketa akutumira kuenda kumaflows kwacho kwaari ari kunotengesa
kuvhota makanyoresa mukoma nyandoro
ya kuvhota takanyoresa
nemhuri yenyu
zvese nemhuri yeca takanyoresa tese
saka chakachaya matomirira zuva racho
tatongomira kuzokupinda mubalot box chete
aiwa tinotenda mukoma nyandoro nekupinda muchirongwa
Alright, tinotenda hatichangoramba tichibatana tinokutendai nenhau dzamunotipai nhau dzechokwadi kwete nhau dzekuno dzimwe dzine dzidzi dzekunyuye papa tinokutendai kunotipa nhau dzechokwadi
tinotema tisina kwatakarerekera
ndizvozvo
tinotenda mukomo wangu
Alright, iripo
unyandoro usitinte sm zarabani laye ukhala ngokuthi hayi akukho nguquko aseyibonile empilweni yakhe ukhuluma ngokuthi intengo yamarayisi uthi ikhwele isuka kudola thize yaya kubo $2.40 irayisi impuphu uthi kuyadula mpela kodwa uthi mzarabani balima ngabalimi basemaplazini so impupho kaba yandanga ukuyithenga ngoba basala kuphela ukudla eziphaleni abakulimayo ikakhulu ligwayi fojika for those who don't know Zimbabwe is the biggest exporter of tobacco to China. We export 40% of our tobacco to China, and of course we export to other markets including our neighbors South Africa. Sithathe omunye umlaleli njalo ecingweni. Kunjani mlaleli? Umlaleli kunjani?
Siyaphila njani lana?
Hayi siyaphila. Kunjani lapho khona?
Lapho ngikhona ku right pa.
Ukuphi kwendawo?
Izulu kuphela.
Ukuphi kwendawo mlaleli?
Ya ngise Joburg.
Joburg yani mvula manje.
Ya, hayi mvula yanetha.
Yeba kithi. Ayinethe sidla makhomane mphele.
Ya, ikakhulu mfethu.
Zungenile kuhlelo Ndlovu.
Okay baba. Ya mina eish angiboni lutho lichinjala phekhala. Bona ngani lokho kusibanzima ngamandla sazi kumbe isikhathi kumbe sisihlani kodwa hayi akuthembisi lapho kungaba lochintsho lapha.
Kodwa akukho yini Ndlovino kuncane sokwenziwe ngumnanga kongakubuka.
Mina angaboni lutho lo not even one akulanto engathi kumbele singcono hayi. Akuka chinji lutho lapha ngazi ukuthi kwenzwa kwini.
Yeba kithi.
Eh.
Uchilo nje wathi lapha asehambe khona somabhizimusi abanengi ngoba ilizwe kalila mali. So akwenzayo uphuma ijumo uyalelala uyagijima ezama ukukhombisa osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bazetshala inotho yabo, bazetshala izimali zabo eZimbabwe, yikho phela ukuthi amakampani avuselelwe kube le msebenzi. Kodwa uthi lapha lalapha sehambe khona osomabhizimusi bathi wo, sifuna ukubona ukhetho ukuthi luzohamba kanjani kuqala.
Ya nathi ngokucabanga sibona ngani vele mhlawumbe into zize kungatshintsha mid after ukhetho nxa kwenza ukhetho kuhle. Kodwa njengalezi ndawo ezinyakhuluma ngazo kufana labo China, eish iChina mina angilubona uncedo lwayo iChina ukuthi sithi ngasiniki ama-business, ngoba thina lapho engihamba khona indawo ezilenge engibona khona nje indawo eziranwa ngama-China ngibona kuluhlupho kuphela.
Uhlupho olunjani Ndlovu?
Abantu abaholi imali, abantu bayasebenza abaholi imali, abanye ngabasebenza betshaywa. AmaChina kahle kahle wona asingethithi ngama-investors, abantu nje ababuye ukuzoluta kuphela.
Mhm. Nayi, siyabonga Ndlovu enkulu. Wabhalisela ukuvota?
Yeah, ngabhalisa baba.
Lo mdeni wakho?
Ya sibathathu mina lo nkosikazi lo mfana wami ona 17 ule 18 years manje, so ngamtika bhalise la.
Aha, labangane bakho babhalise?
Ya bakhona abanye ababhalisileyo kodwa abanye ababhalisanga. Ngingazi ke ngomsebenzi wami ukuthi ngesikhathi kuvotwa ngizabe ngikhona yini.
Aha, awu zabe ukhona ungabuye?
Mina umsebenzi wami ngokutshayela ama-truck, ngenze ukuthi mhlawumbe yabe ngekho kumbe ngiphandle kwelizwe.
Aha, hayi wena yenza kanje mzukwana ubaba umnankagwa memezela ilanga lokhetho nxa kuyaba kuyikuthi abungekho wena ohlukhulume lo basi wakho umtshele ukuthi hayi manje kule ndaba eqhakathekileyo ngifuna ukuyenza uzazwisisa ubhosi wakho.
Ya uqinisile mfowethu, hayi ngizazama.
Mhm, hayi siyabonga Ndlovu enkulu.
Hayi la ngiyabonga ukungifaka emoyeni.
Aha, siyabonga. 3 minutes before the hour of 9 o'clock. 3 minutes before the top of the hour. That's our time and we have our last caller on the line. Okay, kuthusa bamikile kancane kodwa ngithemba ukubana uzaba ngumlaleli wethu wokucina dichaita mtereri wedu wekupedzisira ari parunhare, asi producer wangu pane zvimwe zvavari kugadzirisa taanaye manje. Mtereri wakadii? Aiwa tiripo yedu. Zita munoitwani mukomango?
Mukomanga mambamba.
Aha, matibata muri kupi?
Kumberengwa,
embelengwa. Okay, nguva dzafamba. Pane zvamati maona shanduko yamati maona here kubva kuna va ED?
Shanduko haina kuzendechiita sezvaenga ichifanirwa kuita. Nimhaka yezvikonzero zvinoti izvo. New dispensation yakapinda through ugadziriso hwakaiko. In that respect, pachine that element of mistrust. So shanduko ichazonya kubuda kana maelection aihwa tahwina nomutindo sezvatinotarisira uye sezvatinoziva. So as of now, kugadzirisa twakawanda twakanga tuchikanganiswa kumazuro uko hongu pane kuti ko vaed vanga vari anda mugabe zvikagozodi zvikagozidi, but aiwa munhu anga ari panyanga wanga nenyanga dzake.
Mhm, saka muri kuti avo vari kuti vamugave naED semuWhatsApp group vari kukanganisa?
Aha, kukanganisa uku nokuti chero ukaona zvigase muna makandirasana Britain awa they warmed up to ED and Swiss government at last. Nemhosva kuti vari kuona pane shanduko dziripo uye dzimbiso dziripo dzakanaka.
Mhm, aiwa tinotenda mukoma mambambo nekupina michirongwa nguva ndidzo dzapera.
Zvakanaka, zvakanaka.
That's our show. Zimbabwe, I don't know how you'd rate President Mnangagwa, on a scale of 1 to 10, the listeners have spoken. Selikulumile Mataura. Let's make another date next week. Same time, same platform, same radio station. Studio 7, Lilac.